Manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gumiguru 14 2018 Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti nezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano rinorwira kodzero dzevashandi rashora rimwe sangano rinorwira kodzero dzevashandi kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Trade Union Coordination Council kana kuti SATUC rashora zvikuru mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nekusungwa kwakaitwa vatungamiri veZCTU.
Zimbabwe hapana zvachinja zvatakasangana nazvo isisu manguva yapfuura mazuva matatu aya. Ndiyo nguva situation yangu iripo nguva yaro kuti ngai
imwe nyanzvi nyadzi zveupfumi inoti kubatsira vanhu mitero yakawanda hazvina zvazvinobatsira
ii 2% inoreva marwadzo kuruzhinji rwenyika yeZimbabwe kuti vari kutorerwa 2% pamusoro pedzimwe tax dzavanobatsirwa like vanosevenza vanobatsirwa income tax
imwe nyanzvi nyadzi zveupfumi yoshora nyaya yekubatsira vanhu mitero tichakupaiwo zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC sangano revashandi kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Trade Union Coordination Council rashora zvikuru muutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nekusungwa kwakaitwa vakuru nenhengo dzesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU nemusi wechina apo dzaida kuratidzira kusafarira kwadzo mutero wekubatira vanhu masendi maviri padhora rega rega kana vachitenga zvinhu nekadhi pamari iri pasi pemadhora gumi. Munyori mukuru wesangano iri vaAustin Muneku mumashoko avo kuvatori venhau vashora zvikuru vaMnangagwa avo vati pavakasarudzwa vakavimbisa kuremekedza kodzero dzevanhu. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe divi ravo asi tabata munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo tikavabvunza nezvavakaona vari muusungwa.
Muusungwa hapana haisi nzvimbo yakatonaka zvayo kune munhu anenge asina mhaka saka vakaedza kutipa mhosva dzatisina kupoma kana kuti mhosva dzatisina kuita takatoramba ndicho chikonzero chokuti patakaenda kudare vakaramba kuti tibhadhare mari yechibatidzo tingati bailout. Reason yokuti vasavhume kutipa bailout yange iri nyaya yokuti tigare nzvimbo isina kunaka. Vese vanhu zvavo vari kumusungwa muZimbabwe. Haisi nzvimbo yakatonaka. Kutanga nzvimbo pavanorara, zvavanofuga, chikafu chavanopiwa. Mabatiro ari kuitwa nevane vari ikoko haisiyo nzvimbo yakatonaka zvayo asi vakawanda haasi kwekutanga kuenda ikoko nenyaya dzakafanana neidzodzo dzevashandi saka hatina kuvhunduka zvedu patakasvika ikoko sevanhu vakabhuka kusvika ikoko nguva yakapera saka tiri kutarisira kuti chichadzokera nenyaya yekuti ndiko kubasa kwedu.
Taonawo sangano reSouthern African Trade Unions Coordination Council kana kuti SATUC richishora zvikuru muutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nehurumende yavo nekusunga kwayakaita vashandi kusanganisira imi. Munoti kudini mashoko sangano iri?
I think mashoko achato radiza vari muregion kuti Zimbabwe hapana zvachinja. Zvatakasangana nazvo isisu nguva yapfuura mazuva matatu aya. Ndiyo nguva situation yangu iripo nguva ya Robert Mugabe. Vakawanda muregion vange vatotaura kuti Zimbabwe is in a transition, zvinhu zvinenge zvakatochinja. Asi zvaratidza kuti aiwa utungamiri uripo hauna kusiyana neutungamiri wangu uripo tisati taenda kumaelection, kana kuti tisati taenda tisati kusati kwaitika zvekuu yemasoja. Maitiro vari kutungamira akatofanana zvavo nemaitiro anga aripo, hapana zvachinja. Attitude yemapurisa vanongobata vanhu vasina mhaka, vanongorova vanhu pavanovasunga vasina kuramba, ndiyo maitiro avo vanga vachiita even nguva yaRobert Mugabe. Hapana zvachinja. Saka zviri kutaura nesati zviri kuratidza kuti kuregion, kana kuti charadza region kuti vaya vanga vachiita hanzi zvinhu zvachinja muZimbabwe. Aichi, hapana zvachinja chaizvo.
Takaona vamwe vachirohwa vachipinzwa murori yemapurisa. Muchaendesa here mapurisa iyaya kumatare kuti varipe pane zvavaiita zvekushungurudza vanhu izvo?
Hatimboregeri zvakashata zvichiitika munyika. Sezvatiri kuramba nyaya yemutero, ticharamba nyaya yekushungurudzo. Saka zvese zvakatoitika inyaya tiri kutoongorora kuti zvichaitike pane generation iri kuuya. Saka ticharatidza nekuenda kumadare kuti vese vachawanika vane mhosva varipe, kana kuti vawane mutongo, kana vange vachizviitira nekuda kwavo, kana kuti vange vakatumiwa.
Munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo vari parunare muHarare. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvemutemo nevanoongorora nyaya dzezveupfumi vari kushoropodza zvikuru danho rehurumende rekubata mari dzemitero dzakatarwa nehurumende svondo rapera muchirongwa chakaparurwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube chekubata masendi maviri padhora rega rega pakadhi parinenge richishandiswa nemunhu pamari dzakaita seEcoCash, Telecash neOne Wallet. Kambani huru yemari dzemumafoni yeEcoCash yakazivisa nezuro kuti kutanga pakati peusiku hwapfuura yave kutanga kubata mari idzi sezvakatarwa nehurumende. Hurumendewo nezuro yakazivisa kuburikidza nebepanhau reHerald kuti iri kutarisira kuunganidza mari inopfuura mabhiriyoni matatu emadhora nemitero iyi. Mutungamiri wesangano Reconfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI Vasfeland Jabangwe vakaudzawo vatori venhau musangano wavakaita nezuro kuti chero hurumende ikawana mari idzi, chikuru chinodiwa ndechekuti idzikise zvikwereti zvayo kuitira kuti upfumi husimukire. Gweta rine mukurumbira muHarare vaChris Mike vanotiwo zvakaitwa nehurumende zvekutanga kubata mitero hazvisi pamutemo. Imwewo nyanzvi munyatsi zveupfumi vaJohn Robertson vanoti mutero uyu uchakonzera kusagadzikana mune zvemabhizimisi munyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyatsi zveupfumi vachidzidzisa paDevry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
2% inoreva marwadzo kuruzhinji rwenyika yeZimbabwe kuti vari kutorerwa 2% pamusoro pedzimwe tax dzavanobatirwa, like vanosevenza vanobatirwa income tax, vozotizve kana vondotenga vanobatirwa sales tax, ende pamusoro pamatax iwayo kwakuita zvei 2%. Zvinoita izvo kuti vatengi, ungava vanosevenza kana kuti vasingasevenzi, vachagumbuka chaizvo kusvika papoindi yokuti iyo havazokwanisi kunotenga vakasununguka, vachangondotenga chete kana zviri necessary. Saka ndinoona sokuti upenyu hwavatengi, upenyu hwavanhuwo zvavo muZimbabwe watu womeserwe ine taxi iyo iyi kana ve Zimbabwe Confederation of Industries wakataona kuti hazvisi nyore kuvatengi kuomesera vatengi, tinofanira kunyorovesera vatengi kuti vasununguke kunoshandisa mari dzavo kuitira kuti economy ibudise mamwe mabasa, nokuti kana vatenga vakasasununguka kunotenga zvinoreva izvo kuti mabasa achapera, nokuti makambani kana asina makastoma acho haakuomeserwa ne 2% vachashaya vanozotenga, saka havangarambi vakavhura.
Kuhurumende iyo 2 cents tax ingavandudza zvakasvika papi upfumi hwenyika?
Inogona kubetsera kana inogona kubetsera painokwanisa kubetsera. Ndiona sokuti pashoma ipapa apa, nokuti takatarisa nakaisina dambudziko rekushandiswa kwemari ine hurumende. Yatoti government expenditure iya yavagara ivo vachitaura muhurumende, vana minister Mtuli vava vaitaura kuti government expenditure yakakura, hurumende iri kushandisisa mari yakawandisisa chaizvo yaisingakwanisi kuva nayo yokweretazve mari iyo. Saka handionisi kuti mari inogona kubetsera zvayo, asi hainyanyisi kubetsera zvakanyanya kana hurumende isina urongwa hwakajeka hwokusanyanya kushandisa mari dzakawandisa sekushandisa kwavari kuita ike zvino izvi.
Ndaona figa ravanga vachitaura remari yavanotarisira kuunganidza mabhiriyoni ane chichakata. Munoona zvichikwanisika here nemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe?
Zvinogona kunetsei kuti zvikwanisike, nokuti pandatanga kutaura ndataura yeconsumer confidence yaiyo, kuti kana vatengi vasina chivimbo nemitemo yehurumende vanogona kusanyanya kutenga sokutenga kwavaiita. Saka mari yavari kutaura iyoyo kuti vangagona kuiwana 2.3 billion, vari kushandisa mafiga akare okutenga kwaiita vanhu nemakadhi nezvose zvavari kutenga vasina mari chaiyo chaiyo zvaana iko keshizvo. Vanhu vachazama kusangotenga tenga.
Avo vanga vari Nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio muno muAmerica naIvan Zuninga weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm, musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Iko zvino tojenda kuna Ivan Zininga achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu wavo.
Ndinokutambira ine mufaro vateereri muchirongwa chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo muchirongwa chamunopiwa pamhepo nemusi wesvondo wega wega. Neni Ivan Zininga ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa kuburitswa kwefirimu idzva ranetsa paNollywood muHollywood rinonzi Woman in a Man's World. Mufirimu iri mune chizvarwa cheZimbabwe chiedza tauchira mavangira. Tatsvaga sisi vedu chiedza kuti timbokurukura nezvefirimu iri tichinzwa zvavari kuita muupenyu.
kusati kwa makombo nevakuru ndinotenda kuti mandipa nguve kutaura pano so ndakapuwa lead actress role saka nzvimbo yekuti ndinenge ndichitofanira kuinteract nemamwe maactors ndichi really exemplifying the way saka ndakanzi nguva yakanaka chaiyo pandaka ndichigadzira filmi ndakasangana nevanhu vanobva kunyika dzakawanda and saka takabatana pachinhu chimwe chete chese saka tichiwirirana kuti hatichadi kuona vakadzi vachidzvanirirwa mudzimba nange muchechi vafundisi kugarira vakadzi kuvabata chibharo muzita rajesu saka yaka iri filmi yainyasa kunakidza kugadzira because chinhu ichi chinhu chinofanira kuchinja munyika nyika yekuti vanhu vanofanira kutanga kubata vakadzi
Iwewe sachiedza chakakusunda kuti uti ndodawo kupinda mufilimu iri chii
kukura kuZimbabwe ndiri mwana muduku ndanyasa kuona kutambudzika kwevakadzi vachitengesa matomatisi kumusika pane andikangamwe chinhu chakaitika ichi pamberi peshopu yababa vangu pane zuva randaibva kuchikoro randaenda pinda mushopu ndakangonzwa vanhu mukadzi achichema vandobva vaungana panze munoziva kuti mukadzi yei akapondwa pamberi pevanhu hapana akasumudza roko kumubatsira handisi ndakakangamwa ropa rake rakadeuka pasi ende chinhu chakagara mumweya mangu makore upenyu wangu wese kuti chii chakaita kuti vanhu vatarise vaitobvunza nzihure here akanganisa chii saka chinhu chakandisunda kuti ndishande mufilmu iyi imemori iyoyo nekuda kuchinja zvinhu because ndinoziva kuti nanhasi ndine vakadzi vakawanda vanochema neni muinbox vachitichedza unozviita sei wakayambuka sei ndinobatwa zvakaipa inini mazuva ese saka ndicharamba ndakamira nemunhukadzi kusvika zuva raanosununguka
sechizvarwa chekuZimbabwe chapinda munollywood hollywood fam unozvitambira sei unozvibatawo sei nekuzvigamuchira sei
chinhu chandaindisingatarisiri muupenyu hwangu chinhu chakangoitika ndinotenda mwari netsisi nenyasha dzavo
zvizvarwa zvezimbabwe zvotarisira chii kuenda kumberi kubva kuna chiedza mavangera
mwari vakanaka munogona kutarisira zvinhu zvakawanda ndine bhuku randakanyora rinonzi born without borders iri bhuku reupenyu hwangu rinogona kubatsira chero mwanasikana chero mwanakomana ibhuku rinokutaridza kuti kana uchibuda munyika mako uchienda kumhiri kwemakungwa chii chaunosangana nacho dai ndakandine munhu wandakasangana naye akandipa bhuku rakadai ndaigona kugona kuzvinunura pane matambudziko akawanda andakazosangana nawo nezvinhu zvakawanda zvakaitika kwandiri asi ndakandisina munhu iyeye
ndichipedzisira chiedza zvinombofamba sei muindastiri iyoyi zvinopedzisira zvaita kuti vanhu vanyanye kusangana nezvemadrugs nezvekudhakwa nezvekufarisa muindastiri yenyuyi
It's just muindustry hazviisi zvinhu zvinoyera saka zvinhu zviya zviya zvekuti munhu wese anenge achizviita inonzi peer pressure saka kana uri panzvimbo yekuti vanhu vese vari kumadoro doro hariyeri unobva wangomodoro kana uri panzvimbo yekuti vanhu vese vari kuita madrugs nyo unobva wangoitawo because unenge uchida kukwana nevanhu ivavo unenge usingadi kuti vakutarisire pasi kana kuti vati bharanziri kana kuti yakapusa kana kuti haazivi zvekunakidzwa saka pakuda kuti uonekerwewo kuti unoziva zvauri kuita asi unenge usingazivi zvaunoita unobva wazviwana uchiita zvinhu zvakaita you have to be a very strong character kuti urarame muindustry otherwise vanhu vakawanda vanofa nemaaddictions avanowana vari muindustry mamodels vanenge vachizvinyima chikapu kuti varambe vachikwana muhembe vachifamba parunway zvakawanda zvinosangana zvo saka hanzi zvakafukidzwa pamatenga saka industry ine zvimwe zvinhu zvakaipa hazvisi zvese zvakanaka zvamunongoona chete pamatelevisions nemaonline media platforms enyu
chiedza tichionekana vanoda kuonawo firimu iri rewoman in a man's world nekukuteverawo musocial media mataona kuti wakazara umo vanokuwana papi
painstagram vanogona kundiwana kuna chiedza mavangira pafacebook ndinoshandisa zita rekuti chiedza tauchira mavangira but platform yavanogona kutarisira maannouncements emamovie premieres debuts kubuda kwemabhuku its inspirational chii platform
nawo mashoko enyu muzvare chiedza tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu tinokutendai nekunge mange munesu muchirongwa chanhasi tinokutendai vateereri nekunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi chinotarisa zvinoitwa nevechidiki muupenyu hwavo nezvavanosangana nazvo chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Ivan Zininga ndiri muwashington DC ndoti murarire zvakanaka vateereri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Imvanza nekuti pakurira chirongwa chinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Iko zvino tasvika panguva yekuti timboita zvechitendero toenda kuna Tanonoka Wande achitiunzira nyaya dzezvitendero.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba
Yesu simba rangu
simba rangu Yesu simba rangu unondipa simba
Maneru akanaka vatereri ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchengamidzai nemufaro mune chimwezve chirongwa chezvechitendero nhasi tiri kushanya naDr. Kadenge veUnited Theological College muHarare makadini Dr. Kadenge
Wande pangu wakadini we Wande
aiwa tiri nani tinoda kuziva pari zvino kuti pane mutsauko here wamuri kuona muvatendi venyu iko zvino zvinhu zvakaoma kudai
aungaoneke unogona kuoneka asi chatinongoziva ndechekuti maZimbabweni anonamata kwazvo saka nepanguva dzakadai handione vachirasa rudaviro rwavo tinotoona rudaviro rwavo ruchikura nokuti vari parumana nzombe saka hapana chinotikadzisa kuti munhu kana kuti vanhu vashaya kuda Mwari wavo nokuti nguva dzakadai dzinowanika muupenyu ndanga ndichiteerera kune vamwe vangu vachitaura nhasi vachiti kana upenyu hwako huri straight it means wakafa asi kana uchikwira uchitidzika uchikwira chitofara kuti uri mupenyu saka ndofunga maZimbabwe taatodzidza kuti upenyu sezvauri kuita izvozvi ndiwo hwacho hunonzi upenyu ihwohwo hausi hwokutombotiza kana kudzokera kumashure asi kuramba wakamira parudaviro rwako kuitira kuti uenderere mberi
pane zvamunonyanyokurudzira vatendere panguva ino
hongu tinokurudzira kuti vatendi vasanyanye kufunga zvakaipa kunyanya pamusoro pehurumende vasafunge kuti vanoda kurwadziswa nehurumende vasafunge kuti pane vamwe vanhu vanoda kuva dzvanyirira vasafunge kunge vasiyiwa asi kuti munguva dzakadai ndidzo nguva dzinowanikwa tenzi nokuti haazombotisiya tiri toga mukurarama kwedu patinotambura kunyanya kutamburisa tinoziva kuti ishe varipo saka kutorarama ikoko kana tatokwanisa kuziva kuti tatambudzika zvinoreva kuti tiri kurarama
imimi sevafundisi munoona sekuti basa renyu rachinja here kana rachinja sei nokuchinja kwaita upenyu hwevatendi venyu
kuchinja kwaro ndiko kuti kuzvipira kwavanhu kwatonyanya nokuti munguva dzakadai munoda shoko rinovandudza vanhu kuti vave netariro nguva yose nokuti tikarasa tariro tatova rudzi rwarasika saka kuchinja kwedu tichishingaira kuti vanhu vave netariro vanhu vedu vachava netariro nokuti isu tatanga kudzidzisa tariro yacho chokwadi hapana chingatiraramise munyika yedu kunze kwekuva vanhu vane tariro tine ruvimbo rwokuziva kuti zvese zvinoitika munyika zvine nguva yazvo saka hatina rukariro rwokuti tinoramba takangodzvinyirirwa kana kusaita zvatinoda asi tinovimba kuti iyoyi inguva inongopfuurawo mukati muupenyu hwavanhu zvikuru vanotambura
meseji yenyu chamungade kutaura kuvanhu veZimbabwe vari munyika nevari kunze chii Reverend Academy
ndechekuti kunyanya vari kunze ngati tarise nyika yedu tine tarifa tine ruvimbo ndingangoshandisa vara rokuti hope tisangorasa tarifa tirambe tiri mupatariro yedu imo muno munyika yedu meseji ndeyokuti hatina kufanirwa kuti tirase tarifa taingofanirwa kuti tirambe tiri patariro yedu yokuziva kuti zvinhu zvichanaka chete asi mukunaka mazvo imoko tinopfuura nemunguva dzakaita saidzodzi vana vaisraeri pavakanzi vari kupinda mukenani nyika ine uchi nemukaka vakasangana nekusawana uchi hwacho nemukaka hwacho uchingotambirwa asi kuti waitoshandirwa ndizvozvo saka nesuwo tinofanirwa kuti tishande tigodya uchi nemukaka kwete kungomirira kuti huye hwega.
Aiwa vateereri, nemashoko iwayo abva kuna Reverend Dr. Kadenge veUnited Theological College yomuHarare. Ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare zvondo rinouya apo tinenge tichikuunzirai chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri kuWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
Aiwa tinotenda zvikuru Tanonoka nacho chirongwa chechitendero chaunotipagurira nemusi wesvondo wega wega. Tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir icho chine kambo katinoshandisa pachirongwa chino kanonzi Jesu isimba rangu. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu. Chikwata cheDynamos chabuda mukanwa mamupere mumakwikwi eCastle Premier Soccer League mushure mekurova chikwata cheCapes United Shaisa Mfaro 2-1. Mimwe mitambo yatambwa nhasi yanga yakamira kudai: Shabani 1, Highlanders 1, Black Rhinos 1, Harare City 1. Ko kambo can't get over you kubva kuna Takura tabatasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera rikaitimbotarisa musoro inawo zvakare. Sangano revashandi rekuchamhembe kweAfrica reSouthern African Trade Union Coordination Council roshora zvikuru mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nekusungwa kwakaitwa vashandi veZCTU. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti kubatira vanhu mitero yakawanda hazvina zvazvinobatsira. Dynamos inokunda Capes United 2-1 muCastle Premier Soccer League. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusiya mina ndinotungamirira Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuisika.